semunhu anobva kunze kwenyika as an immigrant handisi kufara nazvo kuomesera vanhu hongu munhu wese anohwisisa kuti kune vazhinji vashaikirwa nemabasa muno muamerica nekune dzimwe nyika dzose asi ndoona kunge vatrump navo vanofanira kuhwisisa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzoshanda muno muamerica vazhinji vavo ndo vakatobata nyika vanoshanda muzvipatara vanorimatikafu muno vachidhirivhara zvinhu vanhu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika saka itseems spiteful kuita zvavaita izvozvizvi asi semunhu akatarisira sarudzo rematongerwo enyika pakupera kwegore ndo zvinofarira vanhu vanokutidzira ivo vatrump nyaya dzose dzeimmigration saka hazvina kundishamisa
tinoona zvekare kuti america ndiyo yava nevanhu vakawanda vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi munoona sekuti zvinomira sei kune vamwe kuti nyika ine vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nyika dzese ndiyo iri kurambidza vanhu vanobva kunyika dzisina vanhu vakawanda kupfuura ivo kuti vapinde munyika iyoyo
ndingati kushushikana kwaita america nenyaya yechirwere ichi kwashamisa vakawanda asi ndina kundishamisa nekuti indiri umwe wevanhu vagara vachiti nyika ino haisisiri america iya yataiziva yave nyika iri kudzikira pasi and system yavo yegovernance isystem yakagadzirwa kare kare haisisiri system inokwanisa kushanda zviri effective kuve nemafederal nemastate vanhu vanogara vachingopikisana saka taatingoona coordination yacho kuti inonetsa ndokwayava kuenda america hazvina kutanga nechirwere ichi zvinhu zvakatanga pakasarudzwa ivo vatrump saka zviri kungoendera mberi kudzikira kwayo america
saka munoona sekuti mutemo uyu wavasaina uchabatsira here kana kuti ndapapi pauchakanganisa zvinhu
handioni mutemo wacho uchibatsira zvakawanda nokuti chavaya mufanira kuti vaite kutarisa kuti vangavhure nyika sei kana chirwere chichadzika munzira inosimudzira ikonomi yese nemabasa akawanda kwete kungokwenya apa neapa mukatarisira vanhu ivavo vanonzi maimmigrants vanouya muno vashoma zvokuti chero ukavadzinga ukavatadzisa kuti vawane mapepa mabasa avanowana haana kana kuwanda zvokuti vanhu vagari vemuno vangapembere kuti vawana mabasa acho saka hazvina zvazvinobatsira mutemo uyu kungofadzawo chikwata chake